This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 12/2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanoziva nezvemutemo vanoti wakatarisisa section 317 inotaura nezvebasa reReserve Bank of Zimbabwe. Zvinotoonekwa kunzi Reserve Bank of Zimbabwe haitorina mvumo pamutemo wokupirinda mabond notes avo.
Batore MDCT roronga kuendesa RBZ kumatare nenyaya yekuda kuparura mari yemabond notes.
Mabond notes etikuita hasiri ekuti vanhu vangashana kana kwete. Tinobatsira nyika yeZimbabwe.
Asi governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti vanhu havafanira kutya nekuti zviuya zviri mberi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voshorwa nekuenda kuUganda kunoona mutungamiri wenyika iyi vayoveri Museveni vachitoreswa mhiko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti rave kuendesa bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kumatare edzimhosva pamusoro peurongwa webhanga iri wekuda kuunza mari yepepa iri kudaidzwa kuti mabond notes. MDCT inoti zviri kuda kuitwa nebhanga iri zviri kunze kwemutemo. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzekomite yepamusoro yeMDCT yeNational Executive dzasangana pamuzinda webato iri paHarvest House nhasi dzikabuda nechisungo chekuti bato ravo rikwidze nyaya yemabond notes kudarira pamusoro-soro sezvo bato iri richiti zviri kuda kuitwa nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe zvinotyora bumbiro remutemo yenyika. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza Studio 7 papera musangano uyu kuti bato ravo harisi kuzopeta maoko hurumende yeZANU PF ichiita muzerere neupenyu hweveruzhinji. Vagutu vati bhanga reReserve Bank of Zimbabwe harina masimba ekudhinda mari isiri mari inocherechedzwa nenyika kana kuti official currency.
Vanoziva nezvemutemo vanoti wakatarisisa section 317 inotaura nezvebasa reReserve Bank of Zimbabwe. Zvinotoonekwa kunzi Reserve Bank of Zimbabwe haitorina mvumo pamutemo wokupirinda mabond notes avo.
Vagutu vatiwo bato ravo richaratidzira mumigwagwa nenyaya iyi.
Kuti mumugwagwa tisaramba tirimo zvatiri kutaura kudai musi wa28 May svondo rino mwedzi uno kupera kwavo tiri kuBulawayo tiri mumugwagwa tiri kuita demonstration yakakura kwazvo. Kouyazve nyaya dzamuka idzi dzakafanana nezvemabond notes nyika yose yeZimbabwe kana ivo veZANU vacho kunyanya-nyanya kana mamembers oparamende reZANU PF vari kutorangawo mabond notes ava.
Nekune rumwe rutivi, mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vaudzawo Studio 7 parunhare kuti havangamhanyire kumedza kutsenga kuchada vachiti vari kumirira kutanga vaona kuti veRBZ pamwe naivo veMDCT vachaita sei nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti vachiri kuenderera mberi vachitaura nevanhu kuti paite sungawirirano panyaya yemari yemabond notes iyi. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Mangudya akatanga nekuvabvunza nezviri kutaurwa nemamwe magweta kuti danho ravo kutyora mutemo.
Zvifumo zvakanaka chose blessing. Ndofunga kuti tikufara tese. Iyo ibe mitemo vakanyora vakanyora zvakawanda. Vakanyora zvekuti zvakanaka. Hapasati pane ma bond notes acho. Saka mutemo wacho kazhinji ndiwe speculation. Nekuti ma bond notes etikudza haasiri ekuti vanhu vangatya nawo kana kwete. Tinobatsirawo nyika yeZimbabwe kuti vanhu va export magoods zvakawanda mari ipinde muchimuzi muZimbabwe. Ndokunyika pfumo yunyika ukurire.
Saka vamwewo vanga vachitaura kuti mari yemabond notes inofanira kunge ine zuva rekuti inosvika musi wakati yobva yanzi yapera. Ndoo zviri kuitwa here?
Sure, ichokwadi. Takateerera zvakanaka. Anofa kuva ane expire date. Tinotenda kuti vanhu vakatibatsira pfungwa dzakanaka. Zvasuwai takape polisi kuti vanhu tidiscuse tisati zviita. Dai taindine musikanzwa takangoita pamwe chete kahwani. Patapa takati aiwa rikatipe vanhu kuZimbabwe. Timbokurukura zvimakuru yetu kuita ava. Not kuti you're trying to fear people, kuti you're scare people away from it. Asi kuti takatimbokurukura zvokuitika izvo. Zvinobva zvakazotibatsira, tatofunda zvakawanda. Sure, achangane expired date.
Vamwe vari kuti mutemo unoti maifanira kuenda kudare reparamende kunotaura kuti chikwereti che200 million ichi chichafambiswa sei, uye hamusi kunyatsojekesa kuti Zimbabwe inozodzorera sei mari iyoyo uye inenge ichishanda sei.
Zvinoitwa zvese zvinoita zvese nguva ichipo yakawanda kutiite zvese izvozvo kuzvisingazva kuzvisinga zvidiwa chatasa mutemo wacho zvakare zvichidiwa toita zvaizvozvo.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabatana nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika kuUganda uko kwanga uchigadzwa mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vari kushoropodzawo nyika yekusunga mutungamiri webato guru rinopikisa muUganda vaKizza Besigye avo vari kunyunyuta kuti sarudzo dzakabirirwa. VaBesigye vakasungwa muKampala neZuro mushure mekunge vatsigiri vavo vaungana vachida kuvaona. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vaudza Studio 7 kuti vaMugabe havafaniri kuenda kuUganda nekuti hazvisi zvinhu zvakakosha.
Zvedwe zvino tikatyamadza isu kuti ivo vaMugabe zvinovanga ngoti pese pese panzi umwe mutungamiri weimwe nyika wanzi wahwinha wanzi akunzi ngaachipinda pachigaro ivo tucha kuenda ikoko. Taizvinzwisisa dai vaMugabe vanga vachirisa chigaro weAfrican Union, izvo chigaro ichi vakachisiyirawo vamwe. Satoshamisika isusu kuti ko ivo panenge pachinzi padanwa vatungamiri vedzimwe nyika pada makumi mashanu nemana kana hameno idzo nyika dzedu dzatoziva dziri muAfrica idzo dzidzi. Pakaenda vashoma toti kuda kwaenda kana vashanu. Naivo kovadiko kugara munyika mavo vambotiwo vagara munyika yavo vachigadzirisa zvinetswa zviri munyika mavo.
Ko munotiwo kudii nenyaya yekusungwa nekutyorerwa kodzero dzevanhu kunoitirwa mutungamiri webato rinopikisa muUganda muVakiza Besigye? Mungati here vaMugabe nevamwe vatungamiri vemuAfrica vanofanira kutaura nyaya dzakadai?
Nyaya dzakadai dzavafi vakadzitaura nemhaka yekuti vanhu ava vanhu vanochengetedzana. Vanhu ava vanhu vanoti kana umwe uri pamutongo nyangwe akaita zvakaipa sei hapana anenge achinyatsokutaura kuti apa paitwa zvakaipa. Izvo zviri kuitwa zvamuri kuona izvi zviri kuitwa vaKizza Besigye ndo zvataitaurawo ndizvo zvanga zvingoitwawo vatsvangirai.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reWorld Food Program WFP razivisa nhasi kuti kubva kutanga kwegore rino kusvika mukupera kwakubvumbi, Zimbabwe yakwanisa kutenga kubva kunze chibage chine uremu hunosvika 350 ezviuru zvematani. Vachitaura kuvatori venhau nhasi muJohannesburg, mukuru weWFP muZimbabwe vaEd Rowe vati Zimbabwe inoda kutenga chibage chinosvika matani miriyoni nemazana matatu ezviuru zvichienzaniswa nematani miriyoni nemazana masere ezviuru anodiwa nenyika. Nemuvhuro, sangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP rakaziviso kuti vanhu vangangosvika mamiriyoni mana nechidimbu vari kuda rubatsiro rwechikafu kusvika muna kurume wegore rinouya. Sangano iri rakatiwo riri mushishi kutsvaga mari inoita $290 million uye kubva pakakumbirwa rubatsiro nemutungamiri wenyika Robert Mugabe rakwanisa kuunganidza mamiriyoni makumi manomwe emadhora. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reWorld Vision kuBritain vaHenry Makiwa.
Handioni sokuti nedambudziko ririko rezvara regore rino iri kuonekwa kuti yavuyiswa nekushanduka kwemuchadenga kwaita kuti pave nezhara nekupisa kwezuva zvinopfurikidza makore ose angakwana kusvika 35. Zvinototaridza kuti zhara iriko iyoyi ihombe ihuru zvekuti pachatodiwa kumwe kuwedhegwa kwechikafu kuitira kuti vanhu vawane kudya kwegore rino uyezve kuzowana kurima kwegore rinotevera.
Tichitarisa kuti dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze iri harisi kungobata Zimbabwe chete, riri kubatawo kuchamhembe kweAfrica. Mungawana here Zimbabwe ichizokwanisa kuwana rubatsiro rwairi kutarisira izvozvi kubva kumasangano anobatsira?
Iyoyi ndiyo ingava iyo nyaya huru iri kupa kunetsa nokushungurudzika kungava kune vanhu. Tichitaura kudai, ini ndakaita gwendo kubva kuno kuEngland kwandinoshanda ndiri, ndikashanyirawo nyika dzakaita seMalawi neEthiopia ndichiona kuti mamiriro ako kwakamira sei. Ende zvinotaridza kuti munyika idzodzi nedzimwe dzakawanda dzingava kuzasi kweAfrica kana kuti SADC dzakatarisana nebongozozo rezhara rinotaridza kuti richabata vanhu vanosvika 30 million people pari zvino. Ende vanhu ivava vavangangova vachawanda kusvika 50 million.
Tingatarisira here kuti uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro hurungazowedzera kubva pane rwuri kutarisirwa nemasangano anobatsira rwe 4 million?
Matarisiro atakaita tiri kuona kuti mukupindana kwemazuva zviri kuonekwa kuti vanhu ava vanoda rubatsiro vachawedzera.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reWorld Vision vaHenry Makiwa vari parunare kuLondon kuBritain neStudio 7. Sangano reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA rinoti mari yemitero yarakawana mumwedzi mina yekutanga kwegore yakadzikira nezvikamu 16 kubva muzana pane mari yakanga yakatarisirwa. Mari yemitero yaunganidzwa inosvika mamiriyoni zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nemana, asi ZIMRA yanga ichitarisira mamiriyoni zviuru mazana masere nemakumi matanhatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chehurumende Dr. Gift Muganu vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka.
Haisiri nyaya inokatyamadza nekuti zviri kuitika munyika, makambani mazhinji akavhara gore rapera ende mamwe ari kuramba achivhara. Saka nyika upfumi hwenyika hwavo maoko vanhu vatema vari kuita zvemabasa emaoko, atingati small businesses. Saka ukanga masvika pachidanho chekuti nyika upfumi hwenyika hwabva kumakambani makuru vanhu vari kuzvibatsirawo zvavo mumisika yakasiyana-siyana, mukwanisi kuwana mari inoenda kuhurumende inokwanisa kuwandudza zvirongwa zvehurumende. Saka idambudziko ratinaro ritisikafani kufunduka naro nekuti ndozvazvitori.
Saka pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri?
Chatinofanira kuita kutsvaga nzira dzekuti tione kusimudzira makambani.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chehurumende Dr. Gift Muganu vanga vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Mumiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti America iri kutsvaga nzira dzekubatsira Zimbabwe mukupedza dambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa kwevanhu kune dzimwe nyika uko vanonogara muunapwa pamwe nekumbunyikidzwa kodzero dzavo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhaumo Harare nhasi, Ambassador Thomas vati nyaya yekutengeswa kwevanhu yatekeshera pasi rese uye inokonzerwa nenhamo. Vati nyaya dzakataurwa nemadzimai aigara muutapwa kuKuwait ayo akadzoka kumusha nguva pfupi yapfuura dzakaburitsa pachena kuipa kwedambudziko iri.
We would like to find ways to work with the government on human trafficking.
Tiri kuda kushanda nehurumende kuti tipedze dambudziko iri. Ndinofunga munozviziva kuti dambudziko iri kugadza vanhu mutapwa pamwe nekuvashandisa mabasa epabonde. Dambudziko iri rinokonzerwa neurombo uye tichashanda nesangano reInternational Office of Migration mukuripedza.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti zvinonetsa kupedza dambudziko iri nekuda kwekuti vanhu vari kutambura uye vanopedzisira vabuda munyika kuti vanotsvaka kurarama. Vanoti kunze kweavo vanotengeswa kunyika dzakaita sana Kuwait kune vakawanda vanofa kana kudyiwa nengwena nemhuka dzemusango vachienda kunyika dzakaita seMozambique neSouth Africa vasina magwaro ekufambisa.
Zvinhu zvakaomesa sekuti vanhu nyaya iri kuitika muzimbabwe ndekuti upenyu hwaomesa zvekuti vanhu vanenge vapererwa vasina nzira dzimwe dzekurarama nazvo kuti vanenge vaudeti kuenda kunze kwenyika panenge pachitaridza kunge pane zvingatongoitika kupfuura kugara.
Zvichakadai gurukotari zvemukati menyika vaIgnatius Chombo vaudza vatori venhau kuti hurumende iri kutora matanho ose ainokwanisa kupedza dambudziko iri.
The government of Zimbabwe through the
ndiye akazvipira kupedza dambudziko iri pamwe nekubatsira avo vakawirwa nedambudziko iri.
Mune monyaya vaThomas vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itsvake vairwira kodzero dzevanhu vaitaidzamara avo vakapambwa gore rapfuura muHarare. Vanoti vadzamara vanofanira kuburiswa kubva kwavari uye kana vaine mhosva yavakapara vomiswa pamberi pematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, mumwe wemadzimai akadzoka kubva kuKuwait, amai Sylvia Shoko, vanoti vakatambirwa nemufaro nemhuri yavo asi pari zvino vari kuomerwa nekushaya mari yekuti vaendese vana kuzvikoro sezvo vakadzoka vasina chavanga vakabata. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Aiwa, vana variraiti zvavo vari kufara zvingaicho kuti mamwe akadzoka.
Asi makakwanisa kuya makabatawo here zvekuti mupowo vana nemhuri yamange makasiya?
Hapana kungofamba chete tongodzoka munhu akadaro.
Apa muri kufunga kuita sei?
Dai kuti takawanawo kana esati taitawo mabhizinesi. At least zviri nani ukawanawo chokuita.
Mabhizinesi amanga muri kufunga kuita akamira sei ndapi?
Kana tukaita huku dzemabroila zvine zvakangonaka kuti unotosimukawo kubva ipapo.
Asi vemunharaunda havana here kuvhunzwa kuti imi manga mambofambira chii kana kuzvidzwawo nezvimwe zvakadaro?
Vemunharaunda? Vanobvunza. Vanongofunga zvakawanda-wanda.
Saka imi munopindura muchiti chii?
Ini vamwe hangu vangasambedziwa hangu kwa nandiri sekshen. Saka ndi vamwe rakutaura hangu chokwadi kune vanhu. Munongoziva kuti here vangotaura chokwadi vanhu ndo vanhu vekwavanodai papo vofamba kusuka. Rangu tati tanenge zvinorarira zvangu.
Vana mune vangani uyezve makakwanisa here kuti vaende kuchikoro?
Vana ndine vatatu asi hei hapana vamira mushe.
Sei muri kudaro?
Nyaya dzemasikusi taiti tichabalanza saka zvinhu zvikabatanawo tizvimabasa zvotokadzirizawo masikusi zvevana. Nyaya yemari haikunesa.
Amai Sylvia Shoko, mumwe wemadzimai akadzoka kubva muunapwa kuKuwait, vanga vachitaura parunhare vari kuvulawayo naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri nevamiriri venyika dzakawanda dzepasi rino vatsidza nhasi kuti vacharwisa zvikuru nyaya yehuori mumusangano waitwa muLondon weAnti-Corruption Summit. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaDavid Cameron vati huori hunenge chirwere chegomarara. Vati nyaya yehuori ndiyo inounza urombo munyika dzakawanda. Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vati kana nyika dzakabudirira dzine dambudzikowo rehuori. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika nemagariro evanhu dzinoti nyaya dzePanama Papers munongedzo mukuru pazvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika. Nyanzvi idzi dzinoti mari dziri kuvigwa kunze kwenyika dziri kuita kuti zvinhu zviomere veruzhinji vakapfuma vachiramba vachizvimba matumbu nekugarika. Chipangamazano musangano reTrust Africa vaBRICS Bomber vanoti kunyange hazvo mazita evakuru vakuru muhurumende asiri mumagwaro ePanama Papers, vane chokwadi kuti pane vanhuwo zvavo vari kushandiswa nevakuru ava kuburikidza nekushandiswa kwemazita avo mukuviga mari idzi kune dzimwe nyika. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRuben Tendai Mbofana vanoti veruzhinji vanofanirwa kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara nekuurayiwa kuri kuitwa nyika yavo.
Nyaya iyi inyaya yehuori, full stop. Ndopa inotangira, ndopa inoperera. Chiri kuitika ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe iri kuluza mari inotopfuura $2 billion every year nenyaya yehuori hwaakubudiswa paPanama Papers.
Vambofana, muri kuiona sei?
Zviri kupinyeta seZimbabwe nekuti ikonomi yedu yatongogara yakatambura kubva kare. Saka zvinotirwadza kuti makambani atinenge tichitarisirawo kuti atauyawo kuzobatsira kumutsa upfumi hwenyika ndoo atakuhwa ave munyaya idzodzo dzekuti vari kutouya kuzotora upfumi hwedu hwoenda nawo hunouviga kumwe kwavanonyatsokohwa pakuru vasingatarisirwi kutenge kubhadhira mataxes nezvimwe zvakadaro vakadziviga ikoko kumasafe haven kwavanoti masafe haven ikoko maoffshore accounts. Asi isusu muZimbabwe votosiya kugara kwedu kwatove worse than zvatanga tiri kubva kare. Saka zvakadaro tinozviona zviri zvinhu zvakaipa chose. Takatarisa zviri kuitwawo kune dzimwe nyika kunana Iceland vakasinga mumastriti kusvika prime minister anga asoma maPanama Papers emuhabva. KuSpain transport minister akarizaina. KuPakistan izvezvi vari mumastriti kuti mhuri yavasharisa 2 days kuti zvakafamba sei. UK the same, Australia the same. Saka inongo tichitarisirawo kuti muZimbabwe ngatiregei takangonyarara zvinhu zvichiitika zvakadai.
Vabhomba, mati imimi huori ndo huri kukonzeresa zvose izvi, chii chingaitwe nehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
Tinofanha kutotanga tatara kuti hurumende yacho ndiyo iri kufacilitata huori uyu. Mukatarisa zvakaitika kuchiadzwa iko zvine zvitakudzwa kunzi $15 billion yakabuda munyika through avanoti maillicit financial flows anova ndiwo ari kutaurwa nemaPanama Papers ya. But vanhu vakabudisa mari munyika ivava vanhu vakapiwa mapemits nemvumo yekuti vange vachichera madiamonds ikokoko kumarange. Vanhu vaitoenda zuva nezuva vachisangana nemaminista vachitaura kuti mari dzatirikwana ndedzakati. Saka zvinhu kuti zvigadzirike zvinofanira kutanga kugadzirika ipapo tatopedza huori. But ndichiri papapo regedzai nditi chinhu chatinonyanya kuti tinge tichikwanisa kuita chinoita kuti zvinhu zvese izvi zvinge zvichigadzirika tinofanira kuembresa iri kutaurwa pachirungu ichinzi open data yekuti tinotransitsawo technology iyaya. Matransactions ese ari kuitwa anenge achirekodwa, makambani ese anenge achirekodwa munomu muZimbabwe. Tingadai titori newo nhamba yekuti iwewe semunhu kubva paunotora birth certificate unopiwa yakafanana neyavanoti social security number kuAmerica, yekuti yese transaction yawazoita kubva mukutora license, mukuvhura kambani, mukudii mukudii, inotreseka kunhamba iyoyo.
Vambofana, tingati pane zvematongerwo enyika here pakuburitswa kuri kuitwa mari ichienda kunze kwenyika munyika mosara musina mari?
Ndinofunga kudaro ngekuti mari kunzwa kuti yangobuda munyika yakawanda kudaro pasina vakuru vakuru varimo munyaya macho vanoziva zviri kuitika. Kwandiri hangu handizvitenderi, ndinoona zvichinetsa kuti ndinyatsozvitendera sezvabva kutaurwa nevataura kuti $15 billion inongodisapira. Tongoti hatizivi $15 billion yakaenda kuti mari yakakurisisa yekuti haingobudi.
Vabhomba, veruzhinji vanova ivo vakavhotera kuti vakuru vakuru ava vapinde muhurumende, chii chavangaite mukugadzirisa dambudziko iri?
Chekutanga ndechekuti vanhu havafaniri kungonyarara
vachiona zvinhu zvichiitwa nenzira isiriyo. So panofanirwa kuti veruzhinji vataure, yatingati speak out pachirungu yayo. Vanhu vanofanirwa kuti vaite ruzha rwakanyanya nemaitikiro ari kuita zvinhu. Problemu yedu ndeyekuti vanhu vari kunyanya kuramba vakanyarara.
Vambofana manzwa mashoko ataurwa navabhomba. Imiwo semaonero enyu veruzhinji, angavaunganidze ndiani kuti vainge vachitaura neizwi rimwe chete kana vasiri kutaura neizwi rimwe chete pari zvino?
Ndinofunga pekutanga sepataurwa kare navabhomba kuti ngatitangei kana masocial media ipapa kumapolitical parties kwedu, mudzimba medu imomo nyaya dzinotangika. Masiki imomo makombiyo palaini repabhengi papa, sekwandiri kutaura kuti ndatobva mutaoni izvozvo nichiona zvikiyo revanhu vomubhengi. Panyaya ngaitsve ipapa kuti tiri kuziva here sei mari dziri kushayika zvakadai, chii chiri kuitika? Vanhu vachimboti mukana wawana wekuti vataurirane kumamisha kupi kupi, takangoti pana mapepers zvinoita senge zviri complicated kana kuri kumisha kana kupi, asi kungoexplaina zviri simple kuti sei zvinhu zviri kuzvinhu zvakadai zviri kuita kuti zvinhu zvinyanye kutiomera muno muZimbabwe. Vanhu pavangowana gadharing chete ngavawane mukana iwowo kunyatsokutaura nyaya dzakadari, ngatiregei kujairira nhamo. Nhamo haifaniri kujairirwa.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare mukwekwe. Manzwa zvakare kubva kuchipangamazano muTrust Africa vaBricks Bomba vachitaura vari parunhare muHarare. Muhurukuro yanga ichikokerwa naRay Choto weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chinonzi chadzinga murayiridzi wacho Paulo George Silva. Ngatinzwei hurukuro yaiitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 nasachigaro wechikwata cheDynamos vaKeni Mubayiwa.
Kochiwita gari naye pasi ndokumubvunza kuti sei mari dzavo dzaasiri kuuya. Sezvo mari dzavo dzanga asiri kuuya, hatitarangura zvaatitarangurira. But isusu tanga tichitozvitarisikare kuti kutarangura zvake bhora ramukurira, saka tatino hatichakwanisa kuenderera mberi newe.
Saka pari zvino hamufaniri here kunge muchizomupa mari sezvo anga ane kontirakti yanga anayo?
Kontirakti inotaura kuti inoteminirwa pese pese kana mari dzavo dzaasingauyi. Hapana painotaura zvokuti kana yateminirwa munhu anopiwa mari. Tinenge kutaura kuti kana shama mari dzavo dzakangosanguya chete toteminita, because bora is based on results.
Ndiani achange akabata chinzvimbo chavaSilva zvava kuenda?
Tangoti mutedziri wakanga nevaloid Mutasa ambobata kusai kwaiko zvino chitsvaga kukochi semakochi ati kutarisira kuti zvingangowani.
Saka izvi zvaitika rini?
Nhasi unowu kuma4 PM.
Zvii zvamungaudze vatsigiri veDynamos pari zvino vanga vakatarisira kuti chii chiri kuuya kubva kwamurimi sevatungamiri vechikwata ichi?
Tinoda kuvadzidzisa kuti isusu hatisi kuzoregedza Dynamos ichifa. Tinoda kuti idzokere panzvimbo paya chaiya, pekuti Dynamos tidzore pride yayo ive the glamour boys chaidzo chaidzo. Ngavave patient vasaore mwoyo, zvinoita chete. Tinoramba tichizama kusvika tasvika, tinotopasvika tikazvigadzirisa tikatove machampions sei zvatajaira kugara tiri.
Sachigaro wechikwata cheDynamos vaKeni Mubayiwa vachitaura parunhare muHarare naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemadzimai ari kubatwa senhapwa munyika dzakaita seKuwait. Tichatarisawo mashoko eAmerica ekuti iri kubatsira kurwisa dambudziko iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato reMDCT roronga kuendesa RBZ kumatare nenyaya yekuda kuparura mari yemabond notes. Asi gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanoti vanhu havafaniri kutya nekuti zviuya zviri mberi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voshorwa nekuenda kwavo kuUganda kunoona mutungamiri wenyika iyi vayoveri Museveni achitoreswa mhiko. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi. Tinu imba utimuchange mine sutakari mangwana. Anukone kayane mufaro. Ndini jonga kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndokusia mina. Ndimeake mwakalele.